manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikumi 9 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana maviri nemakumi masere nevanomwe uye vafa vachiri vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi.
Dare rapa mutongo wekuti mapasports evasikana aiswe kuna mabarano edare. Sedare ratopa mutongo atina zvatinga kwanisa kuita sekungotedzera sekuda kwaro. Asi tichazongotorawo matano ekuti mapasports iwayo adzoke.
Dare remagistrate nhasi ratora mutongo wekuti mumiriri weHarare West muparamende muzvare Joana Mamombe nevamwe vavo vaviri vasvitse magwaro avo ekufambisa kudare mangwana.
Vagari vazhinji muguta reHarare vari kunyunyuta pamusoro pemari dzavari kutemerwa kuti vabhadhare semarets necity of Harare. Mari idzi dziri kubhiniwa dzichiitwa backdated kubva muna January.
Sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust rinoti riri kushushikana nekukwidzwa kwarinoti kwakaitwa mitero nekanzuro yeHarare. Kubva munandira wegore rino vagari vasina kuziviswa. Asi meya weguta reHarare vanoti zvese zvavakaita vakanga vachirova namasoro nevagari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana maviri nemakumi masere nevanomwe uye vafa vachiri vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Uwandu uhu hwakakwira zvichitevera kuwanikwa kwakaitwa vanhu vashanu vaine chirwere cheCOVID-19. Vanhu ava vakabva kuSouth Africa. Nezuro wakare, hurumende yakaongorora vanhu mazana maviri nemakumi masere nevapfumbamwe. Kusvika pari zvino, vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava makumi mana nevatanhatu uye mazana maviri nemakumi matatu nevanomwe vachiri kurapwa. Hurumende inoti yavheneka vanhu vanosvika zviuru makumi mashanu nezvitatu nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 53,668. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 pasi rose hwadarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvitanhatu kana kuti vadarika 7,226,000 uye vanhu vafa pasi rose vadarika zviuru mazana mana nezvipfumbamwe kana kuti vadarika 409,000. Uwandu uhu huri kuramba huchikwira nguva dzose. Nasiratura mutongo wekuti mumiriri weHarare West muparamende muzvare Joana Mamombe nevamwe vavo vaviri vasvitse magwaro avo ekufambisa kudare mangwana. Vatatu ava avanoti vakatochwa vari muhusungwa vari kupomerwa mhosva yekutyora mitemo yakadzikwa nemutungamiri wenyika yeCOVID-19 regulations. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo wavo pachikumbiro chakasvitswa nehurumende chekuti zvakatorwa nedare pachikumbiro chevatatu ava zvivandudzwe. Mutongi wedare amai Vongai Muchuchuti Guriro vati Muzvare Mamombe nevamwe vavo vanoti Muzvare Cecilia Chimbiri naMuzvare Netsai Marova vasvitse magwaro avo ekufambisa kudare kana kuti mapasipoti panokwana nguva dzafo mangwana masikati, uye kuti vadzoke kudare musi wa13 Nyamavhuvhu apo pakatarisirwa kuenderera mberi kwenyaya yavari kupomerwa. Vatatu ava vakange vabhadhariswa mari yechibatiso uye kuti vazvipire kumapurisa kamwe chete mukati memasvondo maviri, asi vachuchisi vehurumende vakadzoka kudare kuti izvi zvivandudzwe vachiti vakawana runyerekupe rwekuti vatatu ava vanga vachida kutiza munyika. Amai Guriro vati zvakakosha kuti vatatu ava vamirire kutongwa kwavo, nokudaro vati vaona zvakakodzera kuti vabvume chikumbiro chehurumende. Gweta revatatu ava vaJeremaya Bhamu vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro kuitira kuti vadzoserwe mapasipoti avo, vachiti hapana mhosva yavanganzi vangatize kutongwa kwayo.
Dare rapa mutongo wekuti mapasipoti evasikana aiswe kuna mabharano edare. Sedare ratopa mutongo hatina zvatingakwanisa kuita sekungotedzera sekuda kwaro, asi tichazongotorawo matanho ekuti mapasipoti wayo adzoke.
Zvichakadai, baba vamuzvare Marova varunesi George Marova vati vari kushungurudzika zvikuru nekushungurudzwa kuri kuitwa mwana wavo pamwe chete nevamwe vaakasungwa ainavo.
Inini ndikunzwa nokushungurudzwa kuita vanoona mapurisano nemhosva yayo isingazi kutendwa mhosva iyi. Ndatione nguva yavanondishuma mwana wese kutombokwanisa kana kumona.
Baba vamuzvare Chimbiri vaHenry Chimbiri vati vari kushushikana zvikuru nemapurisa ari kuramba achishanyira mwana wavo nevamwe vake vari kuchipatara kwavari, kunyange hazvo vatatu ava vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nematare pamhosva yavari kupomerwa.
Mapurisa ari kuuya everyday pachipatara vachibvunza kuti vana varimo here, vana vadoda kuti vatisainire mainterrogation papers avanenge vainawo. Zvimwe zvimapepa zvacho zvingori fake, zvinenge zvakangodhindwa zvimapepa pasina kana malawyers. Nekuti takanga tawirirana kuti vana ava vachaonekwa nemapurisa kana vapiwa bail kusvika vachiuya nemalawyers. Hapaite mapurisa asina malawyers. Malawyers nemadoctors vanenge varipo vachikurukura nevana ava. Vavapenge madoctor haisi drama kai. Vana vakakuwadzwa sei vachiri muchipatara, nekuti vari kurwadziwa havasi tovapora. Vairohwa maronda zviri systematic zvekuti ukatarisa bendekete rakazvimba pamusoro hapana ronda, asi ukatarisa ne-x-ray scan mukati makatsemuka rinyama ndo muri kurapwa imomo kuti mupore. Vana vari kurwadziwa.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vaPaul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Muzvare Mamombe nevamwe vavo vanoti vakasungwa mwedzi wapera paroadblock mushure mekuratidzira kunonzi kwakaitwa nevechidiki veMDC Alliance mumusha weWarren Park, kunyange hazvo bepanhau reHerald nemamwe masangano enhau akaburitsa kuti vatatu ava vaive mumaoko emapurisa. Mapurisa akazobuda achiramba mashoko aya mushure mekunge vatatu ava vazowanikwa kubhindura vachiti vakatochwa vari mumaoko ehurumende. Pari zvino vatatu ava vari kugara muchipatara vachirapwa zvitevera kutochwa kwavanoti vakaitwa uku. Asi hurumende kuburikidza negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe inoti ichiri kuferefeta nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust rinoti riri kushushikana nekukwidzwa kwarinoti kwakaitwa mitero nekanzuro yeHarare kubva munandira wegore rino vagari vasina kuziviswa. Sangano iri riri kukurudzira kuti kanzuru ikoshese pfungwa dzevagari isati yatora matano akadai. Sangano iri rinoti mitero yakakwidzwa inosanganisira yezvivakwa iyo yakakwidzwa nezvikamu mazana matatu kubva muzana kana kuti 300%, mvura ichikwidzwawo nezvikamu zviri pakati pemazana maviri nemakumi mapfumbamwe kubva muzana nemazana matatu negumi kubva muzana, kuchitiwo kutakurwa kwemarara kuchikwira nezvikamu zana nemakumi mashanu kubva muzana, uyewo mutengo wenzvimbo dzekuviga vafi wakakwidzwawo nezvikamu mazana mana nemakumi matatu nezvitatu kubva muzana. Mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba zvavari kuwana kubva muvagari zvinoratidza kuti havasi kutambira bhajeti regore rino iro rakonzera kukwidzwa kwemitero uku. Vashumba vanotiwo kanzuro inofanirwa kutanga yazivisa vagari nezvekukwidzwa kwemitero uku kuburikidza nekutumira magwaro kana kuti mastatement, asi vanoti izvi hazvisi kuitika. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Vagari vazhinji muguta reHarare vari kunyunyuta pamusoro pemari dzavari kutemerwa kuti vabhadhare semarets neCity of Harare. Mari idzi dziri kubhiriwa dzichiitwa backdated kubva muna January. Apa dambudziko guru nderekuti vagari havasi kupiwa mabills avo epamwedzi neguta. Apo vanoenda kudoda kuti vabhadhare mari yavanofunga kuti ndiyo current. Vanosvika vachiudziwa kuti kune zvikwereti zvakakura izvo zvakaiswa pamabills avo pasina kutaurirana. Bhajeti reguta reHarare riri kuratidza kuti harisi kugamuchirwa nevagari zvakanyanya, saka vagari vari kutsutsumwa kuti mabills avo ari kuitwa backdated zvisina nhaurirano, zvinoita kuti kanzuro iite sekuti iri kuda kumbunyikidza vanhu.
Chii chiri kunyanyonyutwa nacho nevagari mukukwidzwa kwemitero ikoko kana mitero yakwidzwa iyoyi?
Vanhu vazhinji vari kunyanya kutsutsumwa nekuda kwekuti kanzuro haisi kugona kupa vanhu mvura yacho, haisi kutsanangura zviri kuitika, marara haasi kutakurwa, mastreet lights haasi kushanda mazhinji munharaunda zhinji. Vanhu vanogunununa nekuti kunyange makanzelas avo havaaoni. Saka kana wopiwa mabills wazhinji, vanhu vari kunyanya kuda kubvunza kuti zviri kumbobva kupi, nekuti haisiyo mari yavanga vajaira kuti vanobhadhara.
Saka imi sesangano, zvii zvamuri kukurudzira vagari kuti vaite?
Isusu seHarare Residence Trust tiri kukurudzira kuti vagari vanofanirwa kunge vachibhadhara mari yavanoona kuti vanokwanisawo pamwedzi, vasingashiwa navachifa nenzara, asi vachibhadharawo mari inoita kuti kana kanzuro ikange yapiwawo mari inogona kuitawo mabasa anogona kugutsa vagari, zvinozoitawo kuti mari iwande inouya kuhomwe yekanzuro.
Vanga vari mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Chumba vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi meya veguta reHarare Herbert Gomba vanoti vagari vose vari kuziva nezvebhajeti idzvairi uye vakatoritambira nechakare zvekuti havangashamiswe iye zvino nekukwira kwemitero yavo. Vagomba vanokurudzirawo vagari kuti vabhadhare mitero yavo kuitira kuti kanzuru irambe ichikwanisa kuita mabasa ainotarisirwa kuti inge ichiita nevagari. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nyaya inoitika ndeyekuti veResident Trust vanotaura nepasipo. Chinozikanwa nevagari ndechekuti gore richingonopera tinoita mabudget consultations. Tapedza kuita mabudget consultations, tinoanaunza budget redu pachitivitivi, manewspaper, toziisa vagari. Saka handisi kunzwisisa kuti kana vachiti vagari havasi kuziva kuti zvinofamba sei, ivo kana vasingazivi hazvireve kuti vagari havazive. Nekuti kunzwisisa kwandoita ndekuti mugari munhu ane mba yake ine stand number, ine house number. Saka hazvigone kuti Harare Residence Trust ifungire vanhu, ifunge kuti iyo kana isina kuziva vanhu havana kuziva. Remember tiri kutaura isi guta rine vanhu vanosvika 2.5 million. Saka kuti titi munhu wani Residence Trust kana asarudza zvake kuita kunga asingazivi kuti takaita budget, iyo vakambotinyorera vachireiza maissues ebudget iyoro kuti iye anomirira vanhu 2 million. Kungozamawo zvavo kuva relevant nekureiza maissues asipo.
Kunyaya yekuti vagari havasi kutambira magwaro anovazivisa kuti vanenge vakubhadhara mari dzemitero idzi kana kuti mastatement, munoti
dambudziko rataita munyika yedu ndeyekuti zvimwe zvese zviri kukwira, zvimwe zvese airtime, mabundles, maprices emagoods nemaservices ese anotengwa nevanhu. Asi dambudziko riripo nderekuti veHRT vanoti zvimwe zvese ngazvikwire hazvo, asi zvekanzuro ngazvirambe zvakamira. Hazvigone kuti tiprinte pepa iroro kuti tipe ma residence kana ivo vasina badhari mutero nekuti ma services ese atinopa they must be funded from somewhere saka isusu tinongo ita zvino takonza kuti ma residence
avanga vari meya veguta reHarare vaHebert Gomba vari parunare muHarare neStudio 7. Mafuta edzimotokari munyika ari kuramba achinetsa zvisinei nekukwira kwakaita mitengo yavo svondo rino. Vanhu vakawanda vari kupedza nguva yakareba zvikuru vari mumitsetse yekutenga mafuta. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Magaraja anotengesa mafuta aya ari kugara aine mitsetse mirefu refu kunyange hazvo anenge asina mafuta sezvo vanhu vari kugara vakamirira paanozosvika. Vanhu vakawanda vanoti vari kushamiswa kuti sei dambudziko iri riri kutadza kugadziriswa zvachose kuitira kuti kunetsa kwepeturu nedhizera munyika kupere zvachose. Mumwe murimi va God knows homwe vati mushure mekurara mumutsetse wekuti vawane peturu vapiwa marita gumi chete avo vati havakwaniri kudzokeresa kwavanga vabva.
Indatorarira pano pamutsetse pano patotal chatinoita isi ndechekuti tinoyatotenga isusu mbeu yedu nemafertilizers edu asi kuti tidzokere futi kwakuturasi izvezvizvi zvitendutas handina kwandokwanisa kuenda nayo moto yakaremerwa kudai. Handina zvandinokwanisa kuti ndinemafuta ye 10 liters. Hamene mungatibatsirwo here kuti maservice station yakazwane pi? Unonzwa kutenga raradzikisa pano 6,000 liters asi unonzi 10 liters.
Mumwe muchikairi vaThomas Dube vati yanga iri tarisiro yavo yekuti nekukwira kwakaita mitengo yemafuta, mafuta aya aizowanikwa. Asi vakati hapana zvachinja. Vadhube vati vemagaraji anotengesa mafuta vari kuita huri vachiti pavanenge vari mumutsetse vari kuona vamwe vanongosvikodirirwa mafuta vanenge vachida.
Tatatsira kuti pamwe nokukwira kwakaita fuel kubva mu$22 kusvika mu$28 pamwe ichawanikawo maservice station. Asi tatambura munyika makiu unomuka na 4 o'clock kutsvaga fuel haiwanikwe. Unozongona vanofamba nemadhiramu vanotenga nemadhiramu ndo vari kuwana fuel. Wango wahuori hoga maservice station ane dhiramu ane madhiramu anosvika achizadzirwa vedzimotokari vakamira mumakiu.
Mumwezve muzvinamotokari vaCarrington Zvamada vatiwo vari kupedza nguva yakareba vari mumitsetse yemafuta pachinzvimbo chekuti vaite zvine pundutso.
Tikupedza nguva yakawanda takapaka pamaservice station munguva kutorara pungwa husiku hwese zvikutiita kuti tishayiwe nguva yekuti tiite mabasa atofanange chiita. Vazhinji vari kunuza nguva yakawanda vanofanira vachiita zvinhu zviri productive kumabasa kwavo but ndinoda kuti vanenge vakamirira fuel hasi kukwanisa kuti tinge tichiita mabasa atofanange tichiita.
Asi mumwe muzvinagaraji vatapera mangisi vaudza Studio 7 kuti vari kurambidza vedzimotikari kutenga mafuta avanoda kuitira kuti vakwanise kuwanisa veruzhinji vanenge vari pamutsetse mafuta aya sezvo ari mashoma munyika.
Pamagaraji edu tikupa fuel unlimited nekuti tichida kuti tikwanise kupa vanhu vese vari kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Vese panapa panouya vanhu vakawanda nenyaya yekuti tikada kupa munhu fuel yakawandisa hatikwanisi kuzokata fuel vanhu vese vanenge vachibva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka takutolimita.
Vamangisi vatiwo vari kuwana mafuta mashoma zvakanyanya pavanomawanira. Asi vhiki rapera gavhuna wereserve bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya vakaudza imwe komiti yeparamende kuti munyika muri kutengwa mafuta anofanirwa kukwana vachiti pane pari kuitwa uori. Zimbabwe Regulatory Authority kana kuti ZERA inotiwo uori hwakanyanya munyaya dzemafuta edzimotikari. Vakafanobata chigaro chemukuru weZERA Engineer Eddington Mazambani vakaudzawo paramende nechina chapfuura kuti vane chirongwa chekuona kuti motikari dzinotakura mafuta anofanirwa kushanda munyika dziiswe mucherechedzo kana kuti marking pachirungu vachiti vanofungidzira kuti nekuda kwemutengo wakaderera wemafuta munyika kune vari kutenga vachienda nawo kunze kwenyika. Munyori mubazi rinoona nezvemhando dzemoto Engineer Gloria Magombo vati vanga vasingakwanisi kutipindura parunare nezvenyaya yekunetsa kwemafuta vakati tivatumire mubvunzo. Pari zvino Peturu iri kutengwa nemadhora makumi maviri nemasera nemasendi makumi mapfumbamwe nematanhatu kana kuti $28.96 kubva pamadhora makumi maviri nerimwe parita. Dhiziri raiitawo madhora makumi maviri nemasendi makumi masere nemana parita rave pamadhora makumi maviri nemana nemasendi makumi mapfumbamwe nematatu kana kuti $24.93. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Zvemari raburitsa zvinodiwa kuti vemakambani vakwanise kutora zvikwerete zvekumutsidza mabhizimusi avo akawirwa nedambudziko rechirwere cheCOVID-19. Vemabhizimisi ava vanonzi vanofanira kuve nemapepa ekuratidza kuti vari kubhadhara mitero pamwe nekushanda zviri pamutemo. Omwe yemari yekubatsira vemabhizimusi ava inosvika mabhiriyoni 10 nemasere emadhora emunyika kana kuti 18 billion Zimbabwe dollars. Blessings Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Mponda vanoti chirongwa ichi chakanaka chose.
Rubatsirwo rwuri kubva kuhurumende runotendwa kwazvo kuti dai rwaramba rwuripo ende dai rwawedzerwa nemarequirements acho angadai atarisiswawo futi kuti akwanise kubenefita access on one wakati wandei, nekuti ukatasa pamarequirements aripo ayo pekuti valid tax clearance, NASA compliance certificate, credit worthiness and tourism sector to be member of ZTA. Marequirements iwayo ndiye kuti dzimwe nguva mabhizimisi akati wandei emuZimbabwe ari informalized. Saka marequirements iwo wanikwanisa kunge vasingakwanisi kuabata. Nekudaro panofanira kutarisiswa kuti hapana here imwe nzvimbo yekuvabatsira nayo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti hurumende inenge yakatodya manonoko.
Idanho rakakosha rinounza a bit of support kuindustry, kumakambani emuno. But hurumende yakada kuti nonoke kuparura chirongwa ichi. Makaona nyika dzakawanda dzakatsoparura economic stimulus nema support mechanisms kare kare. Makatarisa zvakare 18 billion Zimbabwean dollars yakaparurwa iyi makai converter into US dollars kana inotipa about 700 million kana uchishandisa official exchange rate, uye about 156 million kana uchishandisa parallel market rate. Haisi mari yakanyakwanda hunge inobatsira.
Vachitambara vatiwo kuti homwe iyi inyatsoshanda zvakanaka zvichatinetsei nekuti
mari zhinji iyi iri kuuya through maloans. Saka hurumende inenge ichiita guarantee maloans achazenge achipiwa wemabhizimusi nemabhanga. Dambudziko riripo ipapo nderekuti chekutangisisa interest rates acho ari kuaverage about 25%, uyewo makatarisa neinflation atinayo iri kusvika iri kupfuura kuma 700% pagore, zvakureva kuti in real terms interest rates edu ari negative. Zvoita kuti vemabhanka vazhinji vanogona kusava nemanyukunyuku ekunge vachikweretesa vanhu mari, nekuti kana mari interest rates ari negative zvakureva kuti ari kukweretesa mari ari kutosubsidize munhu ari kukweretesa mari kuti anga achikweretesa mari iyoyo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanotiwo nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu inogona kukanganisa urongwa hwehurumende uhu.
Vakangoisa inonzi $18 billion zimdollar. Apa kumuinda achitimurudwa $5 billion. Saka makambani mazhinji ari kunogwadama. Zvokonzera kuti nyika ikusangane nenjodzi yekuzovhara. Saka hurumende inofanira kuzviziva kuti tinokwanisa kuita economic collapse pamwedzi mishoma iri kuuya iyi.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti sezviri kuitwa kune dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa neAmerica, mushandi anodawo kupiwa mari yekubatsirikana.
Isisu vashandi takayambira hurumende kuti kune dambudziko kudzimba, tine vanhu vari kutoshupika. Saka pakunobhadharwa stimulus haifana kutarisa vemakambani chete, inofana kutarisa vanhu zvavo vanota kuvatsirwa.
Sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development rinoti paramende inofanira kupiwa mukana wekuongorora mashandiro ehomwe iyi, ichiti kuda kungoregedza vanhu vachita madiro ajojina kunenge kuri kusiya mapere akarinda chitunha. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Yashika nguya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Zvitarangu ndinodzitai moyo, ndinobva masingo. Maerano nechirwere chiCovid-19 ichi chirwere homo chiriko, asi chatishungurudza nokuti hatichawana kana petinowana kana mari. Tiri vanhu vanongogara takatambura dekukutiwo zvimakombe zvichifamba tichine planiwo dzokutsvaka tsvakawo mari. Zvino hapana, tichimira zvimwe zvematongerwo enyika, idambudziko guru. Asi isusu toziva kuti pose panobude ziya ndo pane kuzha. Saka isusu tozivawo zvese zvirikuitika pane MDC Alliance kuvhiringidza chete kuti vanhu vashaye mafungiro, vashaye maitiro, asi vanhu vari kuziva chokwadi chiri mukati mehana dzavo. Vanhu vachangoona chete zvichiitika nokuti tose takatarisira one side. Zvimwe zvese zvinonyuka izvi nezvinotaurwa izvi tozo kuti vamwe vari kuda zvemari, havadi zvokuti deni tasunungukawo kana kuti deni ZANUPF yambobvawo. Zvinhu zvototishungurudza kuti tozo kuti irikushanda nevavo vasingadi kuti mufana uyu asunungure anochamisa. Saka isusu maonero edu, maonero yatinoita mukati menzvimbo ino yatinobva ikuno kumasvingo, tichaedzawo nepatogona napo pose kuti zvinhu zvinake mukati menyika. Zvinhu zvototinetsa, asi vasingaratsi kunzwisisa nezvematongerwo enyika vanototambudzika kuti zvavapapi. Asi tinotoziva kuti ndokufamba kwazvo.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai muri Zimbabwe. Tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 PM. Muchirongwa tichange chitarisa nyaya yechirwere checoronavirus, apo zvikoro zvovhurwa kuti vamwe vanyore bvunzo. Tiri kutarisawo zviri kuitwa nevechidiki kubatsira vamwe munharaunda dzavanogara. Ngatisanganei pachirongwa The Connection muine neMike Hove na 8 PM manheru ano.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivei nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. anoponeka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 9 Nhlangula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, kulabantu abahlanu ababanjwe umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe izolo, okukhuphule inani labatholakala beligciwane leli laya kwabangamakhulu phose amathathu 282. Sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.2 million abatholakale belaleli gciwane emhlabeni jikelele. Uhulumende uquma ubudlelwane lenkampani Air Drugs International ebinikwe umsebenzi wokuthenga ama-mask phandle kwelizwe.
Asenelisi ukuthi singene ku-internet sibe lama-online lessons, singene ku-students portal. Internet is expensive. I-Zoom layo is expensive. Asikwanisi ukuthi sithenge idatha senze lecture, asenzele i-Zoom, sibe le-Zoom lesson. Njalo kulabanye abafundi abahlala emakhaya, vele they can't have access to internet.
Abazali, abafundi kanye lababalisi eZimbabwe bathi abaphathwa kuhle isinqumo sikahulumende esokuqhubekela phambili elungiselela ukuvulwa kwezikolo engakacaci ukuba uzothatha amanyathela bani ukubavikela ekuthelelaneni lula igciwane leCOVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abahlanu abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa ababanjwe umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe kwabahlolwe izolo. Lokhu sokukhuphule inani labatholakale belomkhuhlane lo baya kwabangamakhulu phose amathathu 282. Laba bantu ngabanye babagcinwe endaweni ezehlukeneyo zelizwe kuma-quarantine centers. Kuthi inani lasebesinde kulomkhuhlane selengezwe ngabalishumi lambili laya kwabangamashumi amane lasithupha 46, kwafa abane. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi. Lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbi dolonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 53,668 emhlabeni jikelele ababanjwe bele COVID sebe yizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.2 million kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 409,468 kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebe yizigidi ezedlula ezintathu 3.5 million kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegciwane leli sebezinkulungwane phose amakhulu amabili 195,875 labulala inkulungwane ezedlula ezinhlanu 5,334 kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula ayisishiyagalolumbili 86,068 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Uhulumende usequme ubudlelwane bakhe lenkampani ebikwa ibisebenzelana lendodana kamongameli Emmerson Mnangagwa, Air Drugs International, kulandela ukukhonona kukaZulu phezu kwendlela inkampani le eyaphiwa ngayo umsebenzi wokudingela ilizwe izinto zokuzivikela egciwaneni le-coronavirus kungalandelwanga umthetho. Inkampani le ibiza badala izigidi zamadola emelika angamashumi ayisithupha US$60 million okwamanje ibikwa yayisibhadalwe isigidi esisodwa US$1 million ukuze idingele ilizwe amalenjana okuvala amakhala lomlomo amamask. Kodwa uZulu ukhononeka ngemva kokuvela kubana yahlawulisa uhulumende amadola phose awemelika angamashumi amathathu US$28 yokuthenga imaski inye, yona ithengiswa nge-$5. Inkundla yemzimlive.com eyiyo eyaqala kwethula lolu daba ithi njalo inkampani le yaphiwa umsebenzi lokungalandelwanga umthetho ngoba ayikho kumankampani aqhatshwe nguhulumende phansi kwe-Procurement Regulatory Authority of Zimbabwe. Incwadi ebonwe yi-Studio 7 iveza ukubana unobhala ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Gibson Mhlanga uqume bonke ubudlelwane bukahulumende le-Drugs International ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulama individuals abakuhulumende abasebenzisa amakampani nala ukuganga. Ungakhumbula sike sakhuluma ngakho labantu beZimbabwe bakhuluma ngakho ukuthi no imali yeCovid ayicace kahle and uhulumende wethu vele into yeaccountability ungani uyasilela kuyo into yokuthi kuthiwe kwankona hayi imali nansi ibuyile sidonethelwe sisebenzise kanje. Kuvame ukuthi kuthiwe imali isibuyile kodwa after that ukuthi iyasetshenziswa njani ukuthi silohlubo lokuthi abantu bathathe ilizwe belenze into yabo and khonokana ukuthi ungakhangela last week uchina masuphume ekubhubhudla amagwebu ngento leyi esitakula nto enjalo and yena upresident uyabethule imuli yakhe ithinteka okutshengisa ukuthi laye uyabelesandla ukuthi vele kungahanjwa kuma-tenders kuyikuthi kuyabe kusenziwa ukuthi imuli yakhe yiyo ama-beneficiaries. So silohlupho lokuthi abantu abayibo abasezihlalweni zobukhokheli ngamasela kufuze sikubeke njalo ukuthi hhayi uhulumende uphethwe ngabantu abangamasela udubo luba khona elizweni lithuba lokuthi bezinotice kungakhethelekile ukuthi imali leyo ikhitshwe ngabantu besithi bancedise bona babona ithuba lokwenza imali. So mbona ngazathi konke khonoku kubangelwa ukuthi uhulumende abantu abakuhulumende benza ngani barana amaplaza abo akula accountability they don't believe in reporting back to the people ukuthi sithole lokhu sakusebenzisa kanje.
Uhulumende uqale esala ekuphika ukuthi uphe inkampani le umsebenzi kodwa njengokutsho kwabadala okulempondo akufihlwa emgodleni nanku sokuphumile. Kambe singathi lokhu kuvezani?
Isihlakalo lesi siveza nje into eyodwa ukuthi into zethu zonke sithanda ukuthi sisebenze into zokucathelana akulanto eyenziwayo kuthiwe ngelizwe ama-citizens kufuze bekwazi. Kuyagangwa kakhulu uzathola abantu bakahulumende ba-create amakhampani abo aranwa ngabantu babo.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo kwaZulu eyebheju likaZulu. Limuzwe exoxa lapho ecingweni ekobulawayo loNtungameli Nkomo.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku-VOA Ndebele la ku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Edabeni olwesatshelwa ukubana lulakho kumemethekisa igciwane le-coronavirus, uhulumende uthi abekomiti yezemithetho edalele iphalamende bazabuthanisa uZulu ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe kusukisela mhlaka 15 kulinyanga kusiyafika mhlaka 19 isizwa imbono yabantu ngokuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe okuzanywa libandla elibusayo phansi kwe-Constitutional Amendment No. 2. Ikomiti le izaqala eGweru eChinoyi laseLupane mhlaka 15 kuthi mhlaka 16 izakuya eGwanda Mberengwa laseGogwe mhlaka 17 iya ePlumtree Gobulawayo lakwezinye indawo ezichiyeneyo. UZulu uthi ukubuthaniswa kwabantu lokhu kuzabangela ukubana igciwane le-coronavirus limimetheke ngamandla. Ukuguqulwa kwesisekelo sombuso usolwa ngabantu abaningi abathi ibandla elibusayo lizama ukupha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo ingaphumelela linguquko. Umnangagwa uzaba lelungelo lokukhetha abahluleli bemithethwandaba lomtshutshisi omkhulu engakhulumisa nangala muntu. Uzakwenelisa njalo ukwenza njalo okunye okuchiyeneyo engabonisananga lamalunga edalela iParliamente. UNtungameli Nkomo uxoxa lesiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu.
Ukuthi bahlanganise abantu kukhangelanwe lalesi sifo se-coronavirus kuyisimanga esikhulu kakhulu kudidi ingqondo ukuthi bangenwe yini njalo bajongeni ngakho khona lokho. Sibuye sikhangele futhi ukuthi empeleni bakhangelele ukuthi abantu bazenelisa yini ku-attend ama-meetings abo lawo. Ngibona ngani ngabantu nje abadlalayo abafuna ukuthi kuthi i-process yadlula ba-consult abantu bekwazi mhlophe ukuthi akula muntu oza-attend ama-meetings abo nalabo abantu bayesaba abantu abalaso isibindi sokuthi bayebuthana bebuthanela into efana nale. IParliament iyakwazi ukuthi abantu kwabasoze ba-attende ifuna nje ukuthi idlulise kuthiwe yaconsulta bekwazi mhlophe ukuthi akulalutho. Uzananzelela futhi ukuthi emakhaya imihlangano efana lale idependa kakhulu ekusebenzeni kwe-civic society kuyiye egqugquzela abantu ukuthi be-attende. Kade si-civic society imile ngokubana inaka izinqumo zokuthi abantu bengabuthani ngalesi sikhathi se-coronavirus. Sizi kakhulu ukubona ubukhokheli okuyibo obukhangelelwe ukuthi buhambe phambili ekuthonyeni ukuthi abantu bangaze babuthana bavikele umkhuhlane ukukhona busiba yibo abafuna ukubuthanisa abantu ngalesi sikhathi.
Abanye bathi inguquko edingwa nguhulumende iza kupha umongameli Mnangagwa amandla okubusa njengontando kayiphikiswa njengenkosi. Yiko nje sekichikichi makona kule ngozi ye coronavirus. Ungabu kubona lawe ngaleyo ndlela.
Eqinisweni kunika umongameli welizwe amandla amanengi njalo kuyayitshintsha iconstitution zafumana ukuthi kulama amendments afika 27 okumele kutshintshwe izinto eziningi ezizo ezavunywa ngabantu ukuthi kazigcizelelwe kuconstitution ngo-2013. Kusuka kube lezigamba eziningi eziyizo ezazisolwa ngabantu inqaba beqala ukwenza iconstitution ngo-2013 kuyibo okuyikho kwaletha umfutho ukuthi iconstitution ibe khona entsha ka-2013. So nxa kuyatshintshatshintshwa zonke lezi zinto umongameli ugcina sesiba lamandla abe lamandla ukuthi kube nguye o-appoint o-vice president abe lamandla okuthi angaboleka izimali kungazange kwa-approva iParliament lokunye okuninginengi okusuka kulimaze iconstitution evele iyiwe ekhona abantu abathi yiyo indlela abafuna ukuthi bakhokhelwe ngayo. Kungakho ke yikho i-civic society besola lesi sinqumo ngokubana lesi sinqumo sesiphikisana lalokho kwathiwa ngabantu ngo-2013 ngokubana izinto eziningi sezitshintshwa totally sokunika amandla wonke ku-president. Uzafumana ukuthi indaba efana lokukhethwa kwabo-chief justice konke sokufakwa ezandleni zika-president kakusela ama-interviews aza kwenziwa izinto eziningi sezisemandleni akhe.
Umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa loNtungameli Nkomo we-Studio 7. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uya kulandula ukuthi ngokuguqula isisekelo sombuso welizwe uhulumende ufuna ukupha umongameli Mnangagwa amandla amaningi.
Le
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kilohertz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kilohertz ku short wave.
Singakangena esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe siziphiwa ngusithandekile Mhlanga.
Umoyi umnumzana George Floyd obhubhe kumaviki amabili edluleyo ezandleni zamapholisa edolobheni leMinneapolis eMelika ukhangelelwe ukungcwatshwa namuhla eduzane lonina edolobheni leHouston. Ukutshona kwakhe kubangele ukutshengisela kwabantu abaningi okulokho kuqhubeka eMelika lemhlabeni jikelele. Ukubulawa kowesilisa obehlala ezitaladeni ngamapholisa eKenya kubangele ukutshengisela kwabantu kulelo lizwe abathi amapholisa aluchuku. Umgcini sihlalo webandla eliphikisayo kwele Tanzania umnumzane Freeman Mbowe uyelatshwa esibhedlela ngemva kokuhlaselwa nokulinyazwa ngabantu abangaziwayo. Njalo lokhu kubikwa ngamapholisa leziphathamandla zebandla lakhe.
Uhulumende kumele ahlele enye njalo imali yokuphathisa izisebenzi. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube izolo wethule umbiko eveza sobala ukubana abamabhizimusi kumele benzeni ukuze akwelediswe imali. Ezinye zalezi ndingeko zigoqela eyokuthi amabhizimusi kumele aveze ubufakazi bokuthi asesimeni esihle sokubhadala izikweledi lezi, lobufakazi bokuthi ayabhadala imithelo kuZimra. Uhulumende usungule isikhwama lesi ngenjongo yokuhlenga amabhizimusi kudlubo lokuvalwa kwelizwe ngenxa yegciwane le-coronavirus. Kodwa i-ZCTU ithi izisebenzi lazo kumele zithole usizo. Untungamile Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
I-ZCTU ithi ukuvalwa kwelizwe ngenxa ye-coronavirus kutshiye izisebenzi eziningi zingasela ndlela yokuziphilisa. Ngakho ithi kumele lazo ziphathiswe nguhulumende. Inhlanganiso le ikhala njalo ngosomabhizimusi isithi sebengabahuquluzi ngoba bakhweza intengo mahlayana nje. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi lanxa kusobala ukuthi uhulumende nguye obangela ukutshabalala komnotho ngenhlelo ezimbi, osomabhizimusi labo sebebangele ukuthi umumo ube mubi ngamandla.
Kukhanya bayakapula sibili even kule crisis enje. Nxa sikhangela intengo zabo abazenzayo bathi ngesilungu you pass the cost to the consumer. Konke nje esihlangana ubunzima esihlangana labo ubhizimisi nguye obubuthelela phezu kwethu. Ama prices abo aku exchange rate ethi esabisayo esingathi ngenye sikhuluma ilanga elanamhlanje angabe ephindwe kathathu kulalokho okufunakalayo emkambweni kumakethi. Besenzela phela ukuthi bangalahlekelwa. So ubhizimisi simbona kungani uyabenefita kakhulu. Kodwa phela ibukopokopo kayisikho ukwenza ubhizimisi okuqondileyo nxa uyavumela ke ukuthi usebenzise imali etshintsha ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga.
Amazwi kamoyo agcizelelwe yingcwethi kwezenotho umnumzana Regishoko.
Osomabhizimusi labo balesandla esikhulu kwi-instability le yama-prizes. Njalo bese sibuya sithi i-component ye-pricing mechanism eZimbabwe enkulu i-exchange rate. Nxa exchange rate ingazizanga ingela stability lama-price won't even able to stabilize. Kodwa unfortunate ngoba ama-price ehlange njalo ezisebenzi imirholo yabo ayikhwele. Yikho sibona ngani into engani ihlukuluza uZulu njalo ihlukuluza wonke umuntu osebenzayo.
Ushoko uthi inkohlakalo isinenge kakhulu elizweni yikho nje uZulu ethwele nzima.
Singathi ugwelegwele loba esithi i-greediness kuboso mabhizimusi ngoba ungakunazelela bona into zabo nxa beziprize ngerand loba nge-US bahle befake iprofit yabo khonapho ngerand nxa bezithengisa lange-RTGS or izimdola babefake lenye imakup phezu kwemakup abayifake kwi-US dollar. So uzakunazelela ubana into ye-R50 egole iyakwenelisa ukuyithenga ezimbabwe nge-R150 khonoku ubugwelegwele bona lobo yibo benza izinto zingabele stability.
Intengo yezinto ezichiyeneyo ikhwela mihla ngemihla, njalo ngeviki edluleyo kukhwele amafutha ezimota kanye lesinkwa. Kodwa lanxa ekhwelile, amafutha epetulo ledizili aqhubeka esilela elizweni. Nansi enye njalo ingcwethi kwezenotho, umnumzana Masimba kuchera.
Udubo luvela ekuthengisweni kwawo amafutha ngamabond abantu abawathengayo bethenga ngama US dollars. Udubo luku rate elisebenzayo nxa abantu bethenga ama US dollars ngoba kungasenani ukuthi iReserve Bank iyanika abantu ama US dollars kumbe iyathengisela abantu ama US dollars nge 25. Kodwa bonke abafuna ama US dollars kabatholi nge 25. So kusitsho ukuthi bayahamba emkambi bayodinga ama US dollars ngabo 70-75 pound. So uthi babuyele bathengise ilitha nge $28 kumbe $24. Uyabe usub economic, akula sense ukuthi abantu bathengise ngentengo enjengaleyo. So kuzaba lodubo oluzahlala lathi okwesikhatshana nxa kuyukuthi indaba leyi eyama US dollars lokutholakala kwawo ingalungiswanga.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uke wathembisa ukuthi uhulumende uzathatha amanyathelo okwenqabela ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto. Kodwa uZulu ulokhu emelele. Yimi uNtungameli Nkomo weStudio 7 ngise Washington.
Abazali abafundi kanye lababalisi eZimbabwe bathi abaphathwa kuhle isinqomo sikahulumende esokuqhubekela phambili elungiselela ukuvulwa kwezikolo engakacaci ukubana uzothatha amanyathelo abani ukubavikela ukuthelelana lula igciwane le-COVID-19. Unkosazana Kwanele Moyo, isifundi sekolitshini le-Nust University koBulawayo, ukhuthaza uhulumende ukuthi ame kancane ukuvula izikolo, akhangele ezempilakahle ukuze umkhuhlane lo ungamametheki ezikolo. Asizweni ingxoxo ayenze lo Michael Way weStudio 7.
Indubo esihlangana lazo njengabafundi yikuthi asenelisi ukwenga i-internet, i-data for ukuthi singene ku-internet, sibe lama-online lessons, singene ku-students portal. I-internet is expensive. I-Zoom layo is expensive. Asikwanisi ukuthi sithenge i-data, senze i-lecture, asenzele i-Zoom, sibe le-Zoom lesson. Njalo kulabo abafundi abahlala emakhaya, vele they can't have access to internet. Njalo bona abahlala emakhaya sometimes akulamagetsi, so they don't have access to internet. So ngunye kwendubo esesihlangane lazo, esihlangana lazo day to day.
Udaba lokuvulwa kwezikolo ukuze abanye bathole ithuba lokubhala imihloliso yabo ulibona njani?
Cabanga ukuthi ilizwe lethu alikho prepared for ukulwisana lesifo lese-coronavirus. Ngakho uhulumende kaqale ame ukuvula izikolo. Siqale sibone ukubana ama-centers aba maningi ngoba nxa engavula izikolo umkhuhlane lo nxa ungamemetheka abantwana bazalaliswa ngaphi ngoba igciwane lizamemetheka abantwana bawuthathe khona ngale sikolo ngoba we are not prepared. Kuyabe kungela sima-sanitizer abantwana bakhona bengagula bazafakwa ngaphi. Ngakho ngicabanga ukubana uhulumende kaqale ame ukuvula izikolo.
Ngombono wakho kuyini okumele kwenzakale izikolo zingakavulwa ukuze abafundi behambe esikolo bethembe ukuthi ngeke babanjwe ngalo mkhuhlane?
Cabanga ukuthi uhulumende kumele atheste wonke umntwana kanye lombalisi singakavuli izikolo. Akube mandatory ukuthi wonke umbalisi lo mntwana atestwe andubana abantu babuyele izikolo siyebuthana emaklasini sizi-expose to COVID-19. Njalo uhulumende kumele make sure ukuthi zonke izikolo ziyageziswa kube fakwa ama-sanitizer umntwana wonke abele mask kanye lombalisi. andubana sivule izikolo. Njalo ama centers aqale a establishwe abe lemfanele yonke ekwanile unze thi noma imkhuhlane oqhela abantu bathole lapho kokusindiswa khona.
Sikhangela omakhelwane bethu kwele South Africa, izikolo zivuliwe izolo. Nxa lokhu kwenzakala kwele South Africa, kuyini okuhluphayo kwele Zimbabwe?
Khangela ilizwe le South Africa, well, lona belizilungiselele, angithi lile capacity yokubana lilwisane lomkhuhlane lowo. Kodwa labo baphangisile ukubana bavule izikolo ngoba abantwana bonke bebengathestwanga kanye babalisi. And ngithe ngibona i-news ekuseni kulabanye ababalisi abatholakale kwele gcikwane, okutsho ukuthi umkhuhlane lo usuzamemetheka. So ngibona ngani South Africa la iphangisile ukubana ivule izikolo. Ngakho uhulumende weZimbabwe la kamela angalandela uhulumende weSouth Africa ngoba iSouth Africa is more capacitated than us. So uhulumende kaqale weZimbabwe kaqale ami ukuvula izikolo angalandeli iSouth Africa.
Hayi, siyakuzwa moyo. Gqiba ingxoxo yethu ngokuphosela amazwi akho okucina kubontanga.
Amazwi engiwatshela abantu abatsha ukuthi kasilandeleni imithetho eyafakwa nguhulumende kanye le yafakwa yiwu. Asihlambeni izandla zethu ngama-sanitizer kumbe ngamanzi alesepa. Kasifaqukeni ama-mask ngaso sonke isikhathi. Kasi-avoideni ukubamba ubuso. Njalo si-avoideni ukutholakala endaweni ezilabantu abaningi. Siyakwazi singabantu abatsha siyathanda uku-socialize, kodwa sineni indaba yoku-socialize sizivikeleni esifweni lesi. Abantu abasha balenkolelo yokuthi bona ababanjwa ligcikwane, igcikwane libamba abantu abadala. Hayi, kayisikhonokho, igcikwane libamba wonke umuntu iloba ngubani. So abonile amazwe amakhulu ibabulele abantu baqedile coronavirus. I'm sure it was ignorance. Ngakho asingayekeleni umkhuhlane lo lathi ufinyelela kithi, singabi ignorant bantu abasha. Kasiphephenini njalo kasizameni, asingavumini ukubana izikolo zivule kusasemasinyane.
Unkosazana Kwanele Moyo yisifundisi ekolejini leNasi University ubexoxa lapho ke lo Mike Hobe owestudio 7 ecingweni ekobulawayo.
Yebo, mthwakazo omuhle. Liyanxuswa ukuba lingene kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki onke ngo-8 kusiya ku-9 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus ngesikhathi kungakabekwa usuku lokuvulwa kwezikolo eZimbabwe. Sihlolisisa njalo imisebenzi yabatsha enceda abaswelayo ilizwe lilwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Silusiza ukuthi ngeke lenelise ukungena kuhlelo ngoba sisebenza sisezindlini. Noma kunjalo zulukandaba, uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hove khonapha kustudio 7 ngo-8 ntambama.
Ngehlukani wothi sikhangele ezinye izindaba ebezigokhela. Kulabantu abahlanu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, okukhuphule inani labatholakale bele gciwane leli laya kwabangamakhulu phose amathathu 282, sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.2 million abatholakale belalo emhlabeni jikelele. Uhulumende uquma ubudlelwane lenkampani ye-Drugs International ebinikwe umsebenzi wokuthenga amamaski phandle kwelizwe. Abazali, abafundi kanye lababalisi eZimbabwe bathi abaphathwa kuhle isinqumo sikahulumende esobe ukuqhubekela phambili elungiselela ukuvulwa kwezikolo engakacaci ukuba uzothatha manyathela bani ukubavikela ukuthelelwa nalula igciwane. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.